Mukuru wezeki mudunhu reMashonaland and West vaAusten Ndlovu vati bazi ravo raona kuti zvakakodzera kuti vadzokorore nzvimbo dzavakatanga kunyoresa muchikamu chekutanga kana kuti phase 1 nekuda kwekuti vanhu vakawanda vainge vasina zvitupa. VaNdlovu vanoti vasarudza nzvimbo shoma idzi nekuti pavakanyoresa kuvhota vekwamudzviti vainge vasati vapa vanhu zvitupa nemagwaro ekuzvarwa ayo anoshandiswa kutora zvitupa.
Tine nzvimbo dzakasvikwa neZimbabwe Electoral Commission asi RG isina kusvikako. Isu tikatodarika RG ndokuzosara ichiteerwa mashure medu ichipa zvitupa. Zvireva kuti vanhu vakasara vachipuwa zvitupa vane RG tadarika havana kukwanisa kuwana mukana wekurejista. So komishini ndobva yaona kuti zvakakodzera kuti tidzokere nzvimbo idzodzo. Tinovabatsira vakazosara vachiwana zvitupa isikaenda. So ndo nzvimbo dzatiri kuvhisita idzodzo, ndo kriteria dzatakashandisa kusarudza nzvimbo dzacho.
Vanoona nezvesarudzo muMDCT inotungamirwa naVamogen Tsvangirai vaEdward Kadewere vanoti zeki ingadai yakadzokorora nzvimbo dzose dzakanyoreswa muchikamu chekutanga nekuti vanhu vakatadza kunyoresa nezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kushayikwa kwemapepa kana kuti mafomu ekunyoresa, kusashanda zvakanaka kwemichini yechizvino-zvino yezeki, kunonoka kutanga kunyoresa nekuda kwemafuta ekufambisa edzimotokari pamwe nekushaya magwaro anora tidza panogara munhu. Asi vaNdlovu vanoti kana pane nzvimbo dzinoda kudzokororwa kunyoreswa dzinogona kuitwa chete kana zvikaonekwa kuti vanhu vakawanda munzvimbo havana kunyoresa.
Ini ndinotofunga kuti kana ikatove in outcry yehuwandu hwevanhu zvakutaura kuti yatove issue inoda kutotariswa yeti commission level. So that panogona kuitwawo plani yakada kufanana neyakaitwa neRG, anditi RG zvino yakadzokera kana kuti ndingangoti haina kudzokera, yakaita an extension of the period yekupa vanhu. Saka zvikaonekwawo kuti zvakakodzera kuti kudzokere kana vanhu variko vasina kurejista vakawanda kungangodzoserwa, asi yadhivishen yekomishini.
Mukuru weElection Resource Center kana kuti ERC vatawanda Chimini vanoti vanogamuchira zvaitwa neZeki asi vanoti Zeki inofanirwa kudzokorora kunyoresa kuvhota zviri pachena nekuwirana nevose vane chekuita nesarudzo kusanganisira mapato ezvematongerwo enyika ose. Zeki yakasarudza nzvimbo 20 munzvimbo dzeHurungwe Central, Hurungwe East, Hurungwe West kuti dzidzokororwe kunyoresa kuvhota. Chikamu chechina chekunyoresa kuvhota chiri kutanga mangwana kusvika musi wa19 zvita. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.